manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 28/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri mu Washington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Americans vachida kuurirana nesu, vachida kushanda pamwe chete nesu kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzoupfumi nezvimwe zvakadaro, tinondoshanda navo. MaRussians kana vachidawo kuurirana nesu sezvavagara vachiita, tinondoramba tichishanda navo.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nechikwata chavo voshanyira Russia vachiti Zimbabwe inoitsigira pakurwisa Ukraine.
Zvavari kuti vanhu vari kutsigira Russia vari kubvumirana nenyaya yekuti United Nations Charter haina zvainobatsira. But hazvitikatamadzi nokuti nyaya dzerolessness, nyaya dzomupfindo.
Asi vamwe vanoti zviri kuitwa neZimbabwe hazvina nematuro ose. Magwaro ekuti ndivanani varidzi vemakambani eBlindnut Investment Private Limited neMeet and Computers ari kupomerwa mhosva yekuda kuita uori pakuchengetsera dare reparamende malaptops nemacomputers oshaikwa kuDeeds Office kunochengetwa magaro emakambani ose. Mumiririri wezengeza West mudare reparamende vaJacob Sikala, vaJob Sikala, nemumiririri wechitungwiza North vaGodfrey Sitole, vokumbira dare kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso, vachitiwo vachuchisi havasi kuvapa magwaro ekuti vakwanise kuzvidzivirira. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Vari kuRussia uko vakataura pamberi pedare reparamende renyika iyi kana kuti State Duma bepanaure Herald richiti vamudenda vakati Zimbabwe iri kutsigira dano reRussia rekupamba Ukraine vachiti nyika dzemugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO ndidzo dzakatanga musindo nekuda kuisa mauto munyika dzakapoteredza Russia dzaive pasi pemubatanidzwa weSoviet Union isati yaparara muna 1991. Mashoko avamudenda anoteverawo mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail mwedzi wakadarika yekuti Zimbabwe inotsigira Russia muhondo iyi. KuUnited Nations, Zimbabwe yakarambawo kuvhota ichishora danho reRussia ichiratidza kuitsigira. Izvi zviri kuuya apo America yakatemera vamunangagwa nevamwe vavo zvirango iri kukurudzira Security Council yeUnited Nations kuti itore danho rekuti Russia nekuita sarudzo yereferendum iri kushorwa pasi rose nechinangwa chekuda kupamba mamwe matunhu eUkraine. Ko danho reZimbabwe iri harizokanganisi here zvairi kuda zvekuti zvirango zvakatemerwa vakuru ava zvibviswe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Kama zveZimbabwe neRussia wakadzika ine nhoroondo yakakura namakore namakore kubva panguva yataichirwira kusununguka. Russia kunyange mumatambudziko atiinawo nhasi ese angava ekonomi angava epolitics namasanctions Russia haina kumbotisiya inomira nesu pamadambudziko mazhinji. Chivavarira kuti isu titadzamirirwa kana kubatirwa nedzimweni kadzinemitsikiti namasimba makuru.
Asi vamwe kavari kuti parizvino kutsigira Russia kunogona kupawo kuti ukama weZimbabwe nenyika dzakaita seAmerica kuti netsei panyaya yehondo pakati peUkraine neRussia.
Ndisingazivi kuti zvinenge zvichibva papi. America kana kuti vanhu vanotaura izvozvo vari kuti here America iri kuhondo neRussia. Tinofunga kuti hondo iri pakati peUkraine neRussia. Saka vavo kuAmerica ava handifungi kuti yangabatikana nekuti isu seZimbabwe kubva kumutungamiriri wedu wenyika unoti iye haana waanoti murengi, haana waasingawirirani naye. Uri kuti Zimbabwe haina wainoti ndiye murengi wayo. Saka maAmericans vachida kuwirirana nesu, vachida kushanda pamwe chete nesu kunzvimbo dzakasiyana siyana dzoupfumi nezvimwe zvakadaro, tinongoshanda navo. MaRussians kana vachidawo kuwirirana nesu sezvavagara vachiita, tinongoramba tichishanda navo. Saka unozoti kuwirirana kwedu neRussia kwopinda muhondo yeUkraine neRussia hakurenge kuti vanhu vachindotsvakawo zvokusorirwa gudo kana zvenzevedhakuro. Isu zvatinoziva nezvokuti nyika neimwe neimwe ine zvinyinya patingati paforeign policy yayo yeuwirirana nevainoda kuwirirana naye. Saka isu tinowirirana neRussia hatina kuwirirana nayo nekuti iyo haiwirirani neAmerica.
Asika vamwe vari kuti mukatsigira Russia zvinenge zvichirevawo kuti hapacharemekedzwe chitsidzo cheUnited Nations kana kuti United Nations Charter inoti hapana imwe nyika inofanira kutora matunhu eimwe nyika yakazvimirira sezvinonzi zviri kuitwa kune mamwe matunhu eUkraine neRussia.
Isusu tichienda kana kuti vamiriri vedu vaenda kuRussia vana vamudzenda havana kuendako kunotaura nezvoro hondo iri pakati peRussia neUkraine uye kuti zviri kutorwa sei nzvimbo dzacho. Russia neUkraine inyika dzisioyo dzaibhova nyika imwe chete. Saka vana vanyamunhu vatinofunga nekugara kwenguva vachagadzirisana ivo pachavo. Saka isu hatidi kupindira munyaya dzedzimwe nyika. Zimbabwe munoziva imi kuti tine polisi yedu yokuti hatiiti zvekungopindira pindira munyaya dzavamwe dzatisinewo nadzo. Isu tinotongotsvaka kusimbira redza uchamwari hwatiinahwo neRussia hwatagara tiinahwo kuti iye inotitsigira pazvizhinji. Inoitawo mabhizinisi munyika medu. Inoshuvirawo kuti isu tinge takasununguka kuita zvatingasaridza. Saka kuti tindi nekuti iwo vane nyaya dzavo neUkraine kana kuti navaAmericans kana nani umwe wavaisingawirirani navo izvozvo vachapedzerana iwavo. Isu tinowirirana ndoinotiremekedza.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Zimbabwe inotsigira Russia neutoupi muhondo yeUkraine neRussia. Maonero angu ndeekuti vari kutadza kunzwisisa bopoto kana kutaurirana kuri kuitika pakati peRussia neUkraine. Kana Zimbabwe izvezvizvi ikanzi yainvitwa neSouth Africa ichitorerwa lendi yayo, vanhu vayo vachipondwa, vanoona tekuti zvinhu zvinenge zvakakodzera here kuti imwe nyika ipambewe. Zvavari kuti vanhu vari kutsigira Russia vari kubvumirana nenyaya yekuti United Nations Charter haina zvainobatsira. But hazvitikatamadzi nokuti nyaya dzelawlessness, nyaya dzomufindo, nyaya dzokupondwa kwevanhu, maextrajudicial killings
ko zvairi kuitika. Iyo NATO ndo yakapa kuti Russia irwise Ukraine vachiti NATO iri kudyidzana munyaya dzezvechiuto nenyika dzakatenderedza Russia.
Nyika dzega dzega dzine kodzero ka as sovereign nations kuti dzinodyidzana nani kana kuti hadzidyidzani nani. Hazvichiri pachena nechekuti vaputi munozva vati vane makore mangani vachitonga havaiti utongi hwejekerere. Vari kufunga old empire yeSoviet Union yakatowa isingachadzoki. Saka vanofunga kuti kupamba nyika dzakaita sana Ukraine zvichadzosera old empire yeSoviet Union. Yakatokolapsa yakainda haidzoki. Mukatarira munyika mavo izvi vanhu vari kubuda munyaya yekorati yekuti vanhu vandorwa hondo isina maturo vachirwisa nevanhu vakatenderedzana navo nemanibha avo. Zvavari kuita momo hazvina kana musoro ende nyika kana dzisinei nezvinhu zvakaita seizvo zvose Zimbabwe yaikurudzirwa tingonyarara, nokuti zvainotaura hazvina zvazvinobetsera. Inotokanganisawo kugadzikana kweupfumi hwenyika, nokuti dzimwe nyika dzainoita nadzo business hadzibvumirani nezvikitwa navaputin murussia.
Ko izvo zviri kuitwa nezimbabwe zvinosiyawo ukama hwezimbabwe neamerica huri papi? Nekuti takaona vamunangagwa vachiti kuunited nations varodyidzana nemunhu wese, vari kuda kuti zvirango zvibviswe.
Aya, zvinoratidza kuti foreign policy yenyika haina kubuya, haina kumira zvakanaka, havana pavakamira. Asi tinoziva kuti marelations ezimbabwe nenyika dzakaita sezizo dzakafanana naamerica nabritain kana maeuropean countries anobatsira kuti ikonomi yenyika ifambe zvakanaka. Anobatsira futi nyaya dzaigari kutaura dzemasanctions kuti adzviswe. Saka nauko vachiti vanoda kuti masanctions adzviswe, uku vachindosvika vachitamba nemadictator nemharapatete nemhondi dzakafanana naputin, hamene kuti metodi yaanenge achisenda kunyika dzaanoda kuti dzidzika masanctions ndiyo kuti kudii.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Magwaro ekuti ndivanani varidzi vemakambani eBlindnet Investments Private Limited neMid End Computers ari kupomerwa mhosva yekuda kuita uori pakutengesera dare reparamende malaptops nemacomputers oshayikwa kuDeeds Office kunochengetwa magaro emakambani ose. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 haina kukwanisa kuona kuti makambani aya ndeanani, sezvo mafaira emakambani aya ashayikwa kunonyoreswa makambani kuDeeds Companies and Intellectual Property Office. Mumwe mushandi kumahofisi aya ati mafaira aya anogona kunge ari mune imwe hofisi, uye ati tidzoke zvekare svondo rinouya. Zvichakadai, komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic account yatanga kuongorora kuti zvakafamba sei kuti paramende ipe makambani bhizimisi iri. Komiti iyi yakatanga kubvunzurudza mabharani weparamende vakennedy chokuda nevamwe vashandi vakuru muparamende pamusangano wakakandiranwa makobvu nematete pakati pevashandi veparamende nenhengo dzekomiti iyi. Sachigaro wekomiti vabrian Dube vati vane chekuita nenyaya iyi vachakokwa.
Izvozvo chikuita mainterrogation eparliament 2019 2020 audit nezvemakombyuta, saka hatigoni kudanira vanhu for department.
Izvi zvatsinirwawo neimwe nhengo yekomiti vaedwin Mushoriwa, avo vaudza Studio 7 kuti komiti yavo iri kuda gwara rakatorwa nevakuru veparamende kusvika pakupa basa makambani aya. Vamushoriwa vati pakuita izvi vachakokawo makambani ese akanyorera kuparamende achidawo basa iri.
Uye zvakare tisadeedza even makambanis kwete akangopiwa makontrakti, vachatodeedza nemamakambani akanga achiti anokwanisawo kuti adi asupply kumakombyuta. Then also tichada kuti tideedze veministry of finance nebazi repras kuti vauye vatipewo mboo ndokuti komiti ikwanise kuti ibudise gwaro rakanaka kuti zvinhu zvakafamba sei zvisere.
Mukuru wesangano rinorwisa uori munyika reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neparamende nekomiti yepublic accounts zvakanaka chose pakurwisa uori, asi vakati komiti iyi inoda kutsigirwa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC nemapurisa.
Zvakanaka kutenderera kana bazi reparamende richinge raita basa raro, asi tinoti isusu vanenge vasati vapedza sehurumende, nekuti kune veZimbabwe Anti-Corruption Commission neNational Prosecuting Authority nevezeprp vanokwanisa kuzotora nyaya idzodzo vachiendesa kumberi. Saka tinoti ruzha rinobva kuparamende maringe nekusashandiswa kwemari zvakanaka rwakanaka zvikuru, asi tinokurudzirawo mamapazi kuti vaite basa ravo kuti nyaya idzi. izvo.
Vanongura nyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havana tariro yekuti masangano aya achatsigira basa ririkuitwa necommittee ye public accounts.
Saka ini nhango kuti kunana Zaki nana police nekumwe kwese kuti tingave newo netariro kuti kunobuda zvakawanda nezvataona zvecatch and release zviri kuitika izvi pasina watazomboona akatongwa nyaya yake akapera akapuwa mhosva akaonekwa nemhosva akavharirwa akapiwa makarenga ake kana 10 years kana 15 years ye corruption. Aiwa, tariro handina.
Asimutauri weZack vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti vane chibvumirano chekuchidzana neparamende zvekuti vanokwanisa kuwana umbowo wavanenge vachida kuparamende pabasa ravo. Asi vativo ivo vanoita ongoro dzavo vega uyewo kana paramende ikapara mhosva vanoiferefetawo.
Tiri vanhu vanogona kugoverana information inotibatsisa pabasa redu. But hazvireve kuti kana takasainirana memorandum of understanding zvinoreva kuti vatakasainirana navo kana vachinge vapara mhosva hazvireve kuti hativa investigate hai.
Zack yakatotanga kuongorora mapazi akawanda ehurumende pamwe neparamende nekutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro. Laptop imwe chete yaive nemutengo wezviuru zvipfumbamwe nemazana maviri nemakumatanhatu nemana emadhora ekuAmerica, kwozotiwo kombiyuta imwe ine mutengo wezviuru zvitatu zvemadhora nemakumi manomwe nematanhatu. Committee Public Accounts yatiwo ichakoka makambani maviri aya nemamwe akanyimwa basa iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala nemumiririri wechitungwiza North vaGodfrey Sitole vokumbira dare kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachitiwo vachuchisi havasi kuvapa magwaro ekuti vakwanise kuzvidzivirira. Rutendo Mapimidze anoti panyaya iyi.
Gweta revaviri ava mai Beatrice Mutetswa vaudza Studio 7 kuti nhasi vaisa zvakare chimwe chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba. Vaviri ava vava nezvikumbiro zvakawanda zvakarambwa kudare remagistrate pamwe nekudare rehigh court zvekuti vatongwe vachibva kumba. Kuburikidza negweta ravo, vaviri ava vaisa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba zvakare vachiti havasati vapiwa mapepa ese anodiwa kuti vagadzirire kutongwa kwavo. Vakatiwo pane tsamba yenyunyuto yakasainwa nevanhu vakawanda wanda munyika vari kuti vapiwe mukana wokutongwa vachibva kumba. Tsamba yenyunyuto iyi kana kuti petition yakanyorwa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika uye inonzi yava nemasignature anoda kusvika zviuru makumi mashanu. Amai Mutetswa vati vari kutarisira kupiwa mutongo musi wa
magistrate on the 5th will be telling us decision.
Mutongi musi wa 5 Gumiguru vachange vachitipa mutongo wavo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti havaoni vaviri vachipiwa mutongo wavanotarisira vachiti yava nyaya yezvematongerwo enyika.
Ukaona marambiro vanga vachienda kudare vachingodzokera kudare vachidzokera kudare vachikumbira kutongwa vachibva kumba vachingoramba vachirambirwa handionesa kuti pane zvinongati zvachinja semaonero andiri kuzviita pazviri izvozvi. Zvanga zvingoripo bvuba kanyimwa chibatiso toona sekundo zvingoripo nanhasi. Nyaya yekuti vanhu vanga vachikumbira kuna president kuti vatiwe deo ndionesa kuti nyaya iri kunyanya kubatsira nokuti maondo vandinoita ndeyekuti matongerwo enyika ari muno ndeyekuti havasi kutoda kuti vanhu vatongwa vachibva kumba kuda kusvika kana maelections ayatwa.
Mune imwewo nyaya, dzimwe nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzapuwa zvakare masamanisi ekuti dzidzoke kumatare mangwana nenyaya yemhirishonga yadziri kupomerwa dzichiri nhengo dzeMDC Alliance. Vanhu vakasungwa vari gumi nevatatu muna Gumiguru wa2022 asi mumwe wavo akasufa. Mumwe wevanzi vadzoke zvakare kumatare kunyange nyaya yavo yakamboraswa ndiva Angirai Moyo wati D avo vati
tikenda kukoti mamangwana nenyaya yepa ofisi pamonzora pa MDC apa mbonzi yaraswa asi takavashamitsika takupwa ma mapepa tako ndinofana kuchoka kukoti.
Vamwe wati dia vanorarama nekutengesa mumugwagwa vato vanoshushikana zvikuru nekuramba vachidaniwa kumatare nemhosva inonzi yakaparwa muna 2020 vachiti zvinovakanganisa kushandira mhuri yavo.
Zvino zvinotirwadza kuti nyaya inotora nguva yakareba kudaro. Chingotitenderedza kana kuti ndiufunga here kuti pamwe kude kuramba achitivhundusira kuti tirambe tichiyeuka kuti tine mhosva dziriko inenyaya dzisina kupera inenyaya dzisiri kumatare. Hazvisi kuti tichira zvakanaka ngekuti tina tenda kusenzawo tichida kushandira mhuri upenyu hwakaoma munyika muno zvamuri kuona. Tina tichidai patinoona ukatiusenze tikadai tovuvikirawo vana todai todai. Zvino tinovhiringidzwa nenyaya dzemakoti kuti patotarisira kuti pamwe mangwana pamwe tinogona kuwana tusenze. Unozwa zvonzi zvekunodiwa mukoti saka zvinhu zvakatiomera hazvazi kuti.
Nengo gumi nembiri idzi dziri kutarisirwa kupinda mudare mangwana nechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tinotenda mutori wedu wenhau atipa nyaya yatabva kukupai, Rutendo Mawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi nezesa iyo iri kuti mamwe magwenya ayo haasi kushanda uye haina mari yekutenga magetsi kunze kwenyika ichakanganisa zvakanyanya nyaya yezveupfumi munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Nhau yekuenda kwemagetsi inhau yaonesa vana vemuno muZimbabwe hondo zvikuru sei vemabhizimusi nekuti iko zvino izvi magetsi akuenda zuva rose kana kuti ava tingangoti hatinoti ma12 hour to 16 hour load shedding. Saka dambudziko riripo nderekuti vazhinji vanenge vakatarisira kana kuti vanenge vasina majenareta vari kutambura zvikuru nenyaya yemagetsi.
Chii chiri kukonzera dambudziko iri semaonero enyu vaBoroma?
Chekutanga chiripo ndechekuti iri dambudziko rokuenda kwemagetsi kana kushomeka kwemagetsi munyika yeZimbabwe. Tasvika patiri apa nekuda kwemakore akawanda hurumende tingangoti isiri kuisa mari munhau dzekufambiswa kwemagetsi kana kuti inonzi power generation. Kune nguva dzakawanda zvikuru paiitwa matenda nhau dzacho dzisingafambiswe mune zvakanaka uyewo tingangoti hurumende kana kuisa mari pachayo yekuti paitwe mapower generation sites akawanda hazvina kunge zvaiitwa mumakore akapfuura. Tochitarisawo tingangoti mismanagement yaiitika tingangoti iko kuzesa kwacho yaionekawo futi ichiita kuti pasingaitike investment. Zvinhu zvese zvakaitika kumashure zvataa kubhadhara pari zvino asi dambudziko remagetsi iri richanyanyisa kukanganisa mafambiro eupfumi zvakanyanya.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Zvikuru sei avo vekumigodhi vemamines vanenge vasingakwanisi kuti varegere kushanda nekuda kwokuti vakange vamira kushanda mishina yavo inenge isazoshande zvakanaka uye vanenge varasikirwa nemari yakawanda yekunze in terms of maexport proceeds. Uyewo tochitarisawo vemakambani vanenge vaifanirwa kuramba vachioperata kuti vagadzire zvinhu tingangoti zuva rese vanenge varasikirwa nemari yakawanda. Dambudziko iri rinoita kuti zvigadzirwa zvemuno muZimbabwe zvinge zvichidhura.
Nechikonzero chei?
Nekuti apo panenge pasina magetsi vemakambani vanenge vafungwa kuti vashandise diesel ende vazhinji vacho vanenge vane majenareta anenge achida diesel akawanda zvinoita kuti kugadzira zvinhu muno kudhure.
Pane pangatorwa befu nenyika here kana kuti iri idambudziko ratokomba zvekuti vanhu vakutofanira kugara vachiziva kuti munyika munenge kusina magetsi?
Iri idambudziko rinogona kuita nani kana mvura ichinge yanaya zviri nani tingangoti kupera kwegore rinouya nekutanga kwegore rinouya kana kuti project yehwange 7 and 8 ichinge yapedzwa tingangoti nenguva sekutarisirwa kwairi kuita kuti inenge yakuvhurwa tingangoti mwedzi waDisemba. Izvi ndo zvinogona kuti dambudziko riite nani but tingangoti Southern Africa yese patori nedambudziko remagetsi ende pari zvino Zimbabwe senyika yanga ichipona nekuunza magetsi kubva kune dzimwe nyika dzakaita kunge South Africa neMozambique. Ikoko South Africa vari kushomeka nemagetsi ende vari kutoshandawo vasina magetsi saka idambudziko guru raiwira nyika yeZimbabwe ende dambudziko iri richakanganisa tingangoti mamiriro eupfumi zvikuru sei vekumugodhi newe ma industry vanenge vaida kuti vagadzire zvinhu muno kuitira kuti vakwanise kuramba vachi operate. Saka idambudziko guru rawira nyika yeZimbabwe rinofanirwa kuti rigadziriswe zvisaramba zvichiitika kumakore anenge achitevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anodzivirira mirishonga muIran nasi arwisa vanhu vange vachiratidzira muguta guru iri pamusoro pekuurayiwa kwemwanasikana akanzi anga asina kusunga dhuku zvakanaka. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department riri kukurudzira vanhu vane magwaro ekugara muRussia neAmerica kana kuti dual citizenship kuti vabude muRussia vasamanikidzwe kupinda muchiuto. Muchirongwa chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCalifornia muAmerica, amai Maureen Guarada, avo vari kushanda kudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabvazera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye namai Guarada nezvenyaya iyi.
Tine charitable organization yandiri kushanda nayo inonzi DEMCO, De La Mercy Charity Organization. Saka this organization iri kushanda nevana nevadzimai kuZimbabwe. Izvozvi tine project inonzi Girls Not Wives Concept.
Chirongwa ichi chiri kubva pakuti chii sei makafunga kuti mushande nevana kana vasati vabvazera?
Girls Not Wives Concept iri kubva pakuti sometime last year pane mwana ane 15 years akaita nhombo wekumapostori akazofa in child labor akafa. Saka pakaita nyaya yekuti vabereki, chechi zvese, vanhu vanga vachiwandisa kana kuti they were in support. Saka because of this takaona kuti girl child has become very vulnerable, especially kumanikaland kwandinobva kumuzinda weJohan Marange. Besides the church iri kuita kuti vana vaite vulnerable, kune futi the current economic situation iri kuti vana vaite very vulnerable. The girl child, they are turning to prostitution, they are turning to a lot of things. Saka ndo pakasetwa this organization yatukwedza kuti tikwanise kusupporta the girl child.
Sangano renyu iri rine zvimwe zvirongwa here zvamakaronga munzvimbo iyi?
This charitable organization again iri kuda kuwaka maclinics. So far we are working ne Gomba Komba community. Saka Gomba Komba community ine land yao and the people invited DEMCO, and then DEMCO yakati we'll try to look for funds. Vanhu vekugomba komba community vakati isusu tinogadzira zvidhina. Saka already zvidhina zvapo and we are still looking for funds, and we are hoping at some point we'll get some funds kuti tiwake ma clinic, because the only clinic iri kugomba komba it's about 15 miles away. Vanoenda kuzvimunya kana kuti kwatakatira. Saka zviri kuti vanhu vakadzi vari kufa vakawanda, high infant mortality. Saka because of that tirikuda kuti tiite clinic.
Clinic iyi ingade mari yakawanda sei?
Kana muri ma non-governmental organization, government inopa plan yacho and they set up everything. Saka the clinic that we have, takapiwa ma bill of quantities, the cost of labor, and it's going up to about $218,000 US dollar. It's a big clinic in a maternity wing, in an outpatients, in a Zimbabwe nurses, there's a generator and everything. Plan ya training iriye plan iri kutopiwa ma non-governmental as any government.
Amai Maureen Guarada vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuCalifornia muno muAmerica. pachirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvine magwaro ekushanda eZimbabwe Exemption Permit izvo zvave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, titariseyi misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti Zimbabwe inotsigira Russia muhondo yayo neUkraine. Magwaro ekuti ndivanani varidzi vemakambani aida kutengesa makombiyuta kuparamende nemari dzakakwiririsa oshayikwa kuDeeds Office. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
So we seek a decent